Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 28th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I am Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the issues that are affecting Zimbabweans as we end this week.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about various issues in Zimbabwe.
We start with President Emmerson Mnangagwa's speech at the United Nations General Assembly, where he appealed to the West to remove targeted sanctions imposed on top ZANU-PF officials. He also indicated that Zimbabwe is looking into the killing of six people by members of the Zimbabwe's National Army on August 1st this year. He also noted that Zimbabwe wants to be a middle-income nation by 2030. Zimbabwe is open for business and that the land issue is not reversible.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry, comprising eminent persons of national, regional, and international repute, has now begun its work in earnest. Their ultimate report and recommendations shall help us bring closure to the matter and assist in the improvement of our institutional governance. The land reform program is irreversibly behind us. Emboldened by the dreams, hopes, and aspirations of our people, and in tandem with the United Nations Agenda 2030 and African Union Agenda 2063, we have outlined our vision to become a middle-income economy with a per capita income of about $3,500. This will bring on board increased investment, decent jobs, broad-based empowerment, and a society free from poverty and corruption by 2030. Zimbabwe is open for business.
On the economic front, Zimbabwe is facing a fuel crisis with some taxi operators increasing fares, saying they are getting the precious liquid from the black market.
Now, Kekele is a slight one. I mean, I say Sembrella D. Our taste would do it just like it is. It is the Ayuko, Sessi, I'm Adam, Singer, and I'm a generator, I'm a compressor, won't get the inside diesel. So it is this we see them over Kulumas in the lower taste at 7.
Utubololo, Mbanatua. Uhulumende okhona uyehlule ukuthi aqede udubo olukhona enxa ukuthi abamagaraji mawubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni uhulumende uyehlule ukuthi alethe iforeign currency eningi abantu bathenge ifuel noba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwanele izweni.
In health related issues, the cholera epidemic has already taken the lives of 49 Zimbabweans. The government and local authorities have come under fire for allegedly failing to contain the disease.
In Glenview South, there is no constant access to clean water.
At the moment, I think we need assistance from every organization. That includes the government, the private organizations. And this situation as it is, everyone needs to participate for us to be better here in Glenview.
Taita dambudziko rakanyanya kukura zvakanyanya re cholera. Asi chatiri kuona chiri kukonzeresa kuti cholera iwande. Mapipe edu emasuweji epasi akafa zvakanyanya saka masweja ari kubhesta pese pese nemvura yedu yatiri kunhu iri kushandiswa nevanhu yemumigodhi nemuzvibhorani haina kuchengeteka zvakanaka.
In Zimbabwe's second largest city, Bulawayo, former Botswana President Ian Seretse-Khama said Zimbabwe has all the resources to kickstart an ailing economy. He said it's a matter of putting the resources to good use.
I'm here today to lecture to Zimbabweans on how to run their country or their economy. Because I believe very strongly that you already have most of what you need, both in terms of the human resource, and as we know and we can confirm as your neighbors, we know that Zimbabweans are very innovative and have a very excellent work ethic. And indeed, Zimbabweans have contributed to the development success of Botswana.
And President Emmerson Mnangagwa has promised to create a parliamentary position of leader of the opposition for Nelson Chamisa of the MDC.
What's your view on this and other issues that we have actually highlighted here? Yes, Zimbabwe Mutle li chona njani, kumbe li fuga njani, enda wane chieneyo. So ke lamtla ke stoka ngu chieneyo wele Zimbabwe. Siyabona ukuthi ke into iqalisa ke ivikileli umnumzana Emmerson Mnangagwa kade se UN kunangale ke khuluma ngokuhlupha eZimbabwe wakhuluma ngezijeziso zenoto lokunye okufanayo kusenjalo ke ilizwe leZimbabwe linganamafutha ezimota asekho endaweni eziningi kuzobuya njalo abantu bakhala ngumkhuhlane wesihudo wekholera kuzobuya njalo no-Ian Khama kunangale ke ngokubulawayo ukhulume esithi ke iZimbabwe ilokuningi kakhulu okwezemvelo ngakho ke abantu sokumele bekusebenzise singathi ke ukukhanyeka kungani kumqoka kakhulu yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuthe ufisa ukuthi yena umnumzana Nelson Chamisa abe umkhokheli wabaphikisayo edale lephalamende iye kunjalo ke baba bantu
ndiripo dube makati
ndisiyaphila mfoni
nasi tindola kuti asazvinhu zvese zvatingakwanisa kuti titarise zviri kuitika munyika vhiki ino yega yaperai pane zvinhu zvakawanda zvakaitika mutungamiri wenyika vakanga vari kuUnited Nations uko kwavakataurawo mashoko akawanda sezvakaita vatungamiri vedzimwe nyika toda kuti kana muchikwanisa kana muchida motivudza zvamunofunga pamusoro pezvakatagwa navamunangagwa kuUnited Nations pamusoro pezvo munyika mune nyaya inonetsa yemafuta emotikari yava kutanga kuramba ichiita west and west saka tingafarawo chose kuti tinzwe zvamunofunga nezvamunoona tigova navamwe kuti vazive zviri kuitika mukati mavo munyika imomo pane nyaya yekorera iri kuramba ichinetsa iko zvine zvitarasikirwa nevanhu vanosvika makumi mana navapfumbamwe asi hatisati tanyatsoona kuti vakwanisa here kuti chisaramba chichienderera mberi chirwere ichi kana mune zvamunofungawo pamusoro penyaya iyoyo motifonera tonzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi pane vaUnited Khama vakanga vari muZimbabwe vakataurawo vachipawo mazano kuti zvinhu zvingaitwa sei asi chimwe chezvavakataura chokuti kunoda kuti kana vanhu vasarudza zvavanenge vasarudza vozvipira nomwoyo wose kuchinja zvinhu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka toda kunzwawo kuti munofungei pamusoro pemashoko iwayo kwozovuya zvenyaya yokuti vamunangagwa vanoda kuti vaumbe chinzvimbo chemutungamiri wemapato anokwikwidza leader of the opposition muparliament mugovernment munofungei nenyaya iyoyo vachamisa votambira here zviri kutaurwa navamunangagwa kana kuti aiwa saka toda kunzwawo kwamuri pane pfungwa dzenyu pane nyaya iyoyo saka musakangama zvakare kuti tiri live paindaneti pawebhusaiti pedu nepafacebook kana muchikwanisa munogona kutiona tichitaura tese tiri ipapo dube
yeso we wish to apologize to our listeners and viewers because we are not live streaming right now on our Facebook pages so I think there is a glitch you know somehow so but we hope that this is going to be rectified So I think we've got our first caller, and that is Mr. Seka Kombe. Yeah, I think you can take him.
Yeah, Mr. Kombe, makadi niko.
Ndipo makadi wozwenyu.
Ndiripo isu. Zviri kufamba seiko?
Aiwa kuno tirikungorarama nenyasha. Zvina kumira zvakanaka kuno kuZimbabwe.
Taurai senyu.
Yes, taitarisira kuti tichingobva musarudzo zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichaita zvakanaka, but tichingobva musarudzo takabva tavhakachirwa nechirwere chekorera chine vanhu 49 wafa pari zvino. Tichingobva zvakare musarudzo takavhakachirwa nekukwira kwemitengo nekushomeka kwefuel mafilling station. Saka zvinhu zvakangooma kudaro, tiri kungorarama nenyasha.
Saka munofungei imimi kuti chamunoona chinokonzera zvichii?
Ini zvandinoona izvi zvinokonzereswa nekubudiswa kwakaitwa maresults esarudzo kana kuti zvakabuda pasarudzo. Izvi zvinoratidza kuti zvakabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission handizvo zvakasarudzwa nevanhu vemuZimbabwe, because kazhinji-zhinji kana tichinge taenda kusarudzo, vanhu vanotarisira zvakawanda kuti kana vanhu zvavanenge vavhotera ndo zvichaitika, but pari zvino zviri kuitika zvacho ndo zviri negative. Kuti tabva kusarudzo mitengo yezvinhu ndokukwira, izvozvi zvibhodhoro yecooking oil 2 liters zviri kuita $6 kumamisha, mazvoona. Ende chirwere chekorera chouya, ende zvinhu zvoramba zvichingooma. Saka izvi zvinoratidza kuti handizvo zvaka voterwa nevanhu, meaning to say hurumende iripo iyi pari zvino izvi inenge iri an illegitimate government. Haizi hurumende yakasarudzwa nevanhu, asi iyi hurumende yakazvipinza kuti iite sehurumende iri illegitimate.
Saka munoona sokuti kunetsa kuri kuita zvinhu izvi, mataura nyaya yekuti zvinhu zvamakanga muchitarisirawo kuti kuda pamwe zvinganaka mushure masarudzo hazvina kuuya. Mataura nenyaya yekorera, mataura nenyaya yekudhura kwakuita zvinhu, mataura nenyaya yekushayikwa kwamafuta emotikari. Munoona sokuti inyaya yokuti hurumende iripo haisiri pamurao here?
Ya, ndo maonero andinoita, because kana dai hurumende iripo iri pamurao, zvinhu zvingadai zvakatodzika, vanhu vachifara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, because vanhu vane mabhizinesi muZimbabwe vanenge vachitarisira kuti tikabva kusarudzo zvinhu zvichaita zvakanaka. But now izvozvizvi tabva kusarudzo, vamunangagwa vanga vachitaura kuUnited Nations vachiti hano sarudzo dzakaitwa zvakanaka, constitutional court yakadeclare kuti ndii ndakahwina. Alright, zvakanaka izvozvozvo. Kana ndo zvakataurwa zvamuri kuti ndo zvakaitika zviri kutaurwa navamunangagwa, zvinofanirawo zvekuenderanawo nekudzika kwezvinhu kuti vanhu kuZimbabwe vari kufara, fuel iri kuoneka, utano hwakanaka, vanhu vemuHarare vari kuona mvura yekumwa yakanaka. Now kana tichiti vamunangagwa ndo vakahwina, then kwakuoneka korera, then kwakuoneka mitengo yezvinhu yaakudhura, then kwakuoneka fuel haichaonekwa kumaservice station, zvinorakidza kuti vanhu vane mabhizinesi muZimbabwe havasi kufara nehurumende iripo. Ende zvinoratidza kuti vanhu vakavhota vakavhota vachida humwe utungamiriri husiri utungamiriri ihwohwo vanga vagara huripo 38 years.
Mudi kuvapa chinguvawo chakati chakati rebe zvishoma kuti vagadzirise zvinhu?
Ini handifunge kudaro, because vamunangagwa ndo vakanga vari mutedzeri wavamugabe, zvakare ndo vakanga vari munhu anga ari pedyo navamugabe for the past 7 years or so. Saka it means kuti hapana yavanoti hanzi new era kana kuti taakuenda kune imwe democracy nyowani. Zvaingovapo mazuva avamugabe ndo zvingoripo zvakare izvozvizvi mazuva avamunangagwa. Saka ne hapana chatingatarisira kuti pangaite chinhu chinyowani. Torai semuenzaniso, vamunangagwa vari kuti takaseta commission of inquiry pane vanhu vakapfurwa musi wa1 August. But mukatarisa commission of inquiry yacho ka ine vanhu vekunze kwenyika, ine vanhu vamwe zvakare vakanga vari mapresidential candidate paelection iyoyi yataakabva musi wa30 July. Zvakare ine vamwe vanhu zvakare vane kutsigira kwavanoita rimwe bato rezvematongerwo enyika. Saka semaonero edu isusu, muZimbabwe mune macommission akasetwa mubumbiroidzwa remutemo chapter 12 yemaindependent commission. Kune Zimbabwe Human Rights Commission, kune National Peace and Reconciliation Commission. Semafungiro edu isusu, taifungidzira kuti macommission aya ndo aifanira kupuhwa basa rekuongorora zvakaitika musi wa1 August. nekupfurwa kwevanhu, ma innocent citizens. Vaifana kuforma inonzi ad hoc committee ne NPRC kuti iite iongorore. Saka hurumende yaifanira kuita fund NPRC. Haifana kupuwa mari yekuti iite basa, iwe nema offices, iwe na secretariat. But parizvinezvi hatina kana kwatiri vanomhangare nyaya dzedu. Seni ndinotungamirira sangano remavictims inonzi Zimbabwe Political Victims Foundation Trust. Tinodokumenta nekurokodha kutorwa kwekodzero dzevanhu dzinoitwa kunyanyanya dzevanhu vakashungurudzwa kubudza nezvematongerwo enyika. Saka hatina kwatinokwanisa kumhangara nyaya dzedu because NPRC haina kana office. Hapana kwatingaende kwairi.
Vagombe.
Vamunangagwa vachiti hanzi takufuna commission zvemusoro 1 August. Haina ndoronge zvine musoro.
Ya, vagombe. Pane zvatoda kubvunzai musabva pafoni tichadzoka kwamuri. Yes. Yeah, do it. Mr. Gombe here is saying that the expectations that people had that after elections things might go better, nothing happened. Instead, we got cholera, we got high prices and fuel shortages. And then the person who won the election has been Mugabe's deputy for the last 37 years. So he does not think that he can make a difference at all, but that he's blaming the situation on us, on Zimbabwe having what he calls an illegitimate government.
Yes, let's proceed and get to Mr. Apetigo Pepe. He is a businessman and former parliamentarian. Mr. Pepe, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you, Kips, and how are you listening?
Thank you so much for joining us. So, as we said, it's going to be a very short kind of, you know, time with you here. So now we are talking about various issues affecting Zimbabweans right now. And then the speech that was actually delivered by Mr. Mnangagwa, and specifically certain issues like, you know, the removal of sanctions and all those kind of things. So in a nutshell, this week was very dramatic, looking at cholera, looking at all these kind of things. So what's your take about what is going on in Zimbabwe right now in a country where they are crippling fuel shortages?
Well, I think Zimbabwe as a country that is supposed to be a democratic country has actually failed to measure in the, to measure on the dictates or the requirements of democracy per se. That's first and foremost. And the second thing is, remember, democracy goes hand in hand with the economic development because it is about the people's aspirations, the people's wishes, the people's endeavors to try and better their lives and the lives of their children. So if that does not happen in the first place where people are, you know, are given a democratic space to actually exercise what is their right, it then affects the economic, you know, stability of that particular country. In this case, it is very clear that economic stability in Zimbabwe is something that is very worrisome. And why am I saying it's worrisome? You don't want a situation where you just have an election, a national election that has taken place this year. You find that soon after elections, you find shortages that are looming, and especially for essential, you know, developmental things like fuel. Fuel is one of the key drivers of the economy. And if you look at cement, for instance, cement is another driver of the economic development. You talk of building cities, you talk of building those very same factories, or in particularly in mining, use a lot of things like fuel and cement. And if you find those things running dry, it therefore means that your economy is not developing. Your economy cannot sustain itself by having extra or maybe say a very high cost for fuel, very high cost for cement. So but in particular, those two, they form part of the core drivers of the economy. Yes, for anyone to come and invest in Zimbabwe, he needs to know that he is either mobile, his machines are running 24/10, and he needs to build or construct, what he needs as, what is part of infrastructure development in terms of his operation of his business. So if those things are actually in short supply, it therefore gives Any person who wants to come and invest in Zimbabwe, question marks. And once an investor, a serious investor or a potential investor, has got questions about either the performance of the economy or those key components that drive the economy going to short supply, he will have question marks to come and invest in Zimbabwe.
Yes.
Yes, we see Mnangagwa is blockbusting and trying to invest, to woo investors to come in Zimbabwe. Apparently, investors cannot be wooed by just a word of mouth by the president. But an investor actually looks at a lot of other things, including the historical background of the country that he has invested. And that history informs the future of his investment. So it then becomes a problem for an investor to come in a country that has got a very bad history like Zimbabwe, that has got a very key things that can drive the economy going in short supply. So that on its own, it will not attract serious investors.
It will only
attract investors that are coming either to loot or coming either to balance up the equation of the corruption that we have seen in Zimbabwe. And that's not a serious investor that can turn around the economy of the country.
Thank you so much, Baba Pepe. Siyabonga kakhulu ukuthi ungenile lamhlehlelweni. So besicela nje abantu ukuthi bangene just for 2 minutes, umuntu akhulumayo asihambele. Kodwa ungahambi nje ngesiNdebele, ndiza kunika 1 minute, Pepe, just to sum up okwenzakale Zimbabwe. Kufake just in a nutshell.
Okukhathazayo lapha kithi eZimbabwe, okukhathaza kakhulu ukuthi ilizwe elikhangelele ukuthi kona likhetha abakhokheli ngendlela ebalulekileyo nxa sikhangelwe ngabanye abantu njalo nxa sikhuluma ngakho. Kodwa ke okwenzakala eZimbabwe asikuboni kusenzakala ngaleyo ndlela, ngoba sikhangele ukuthi ke abantu nxa bakhetha indlela eqondileyo ebasa ke ekuthini bathuthuke kwezomkhonobi. Kodwa ke xa siyakhangela abantu bavotile kathesi, kodwa akutshengisi ukuthi umkhonobi ungathuthuka usiya phambili, ngoba izinto ezimqoka nxa ukhuluma ngokuthuthuka komkhonobi, ukhuluma ngawo amafutha okuhambisa izimota lemitshina efanele isebenze emafektari. Uphinde ukhulume njalo futhi ngawo into ezinjengesamende, ukuthi nxa umuntu ebuya ezefaka imali yakhe lapha eZimbabwe, udinga ukwakha ingabe kumbe uyagebha ezenjiwayo, udinga ukuthi kube nesamende asisebenzayo. So nxa ubona izinto ezinjengesamende zishota eZimbabwe, kusekake bese kukhombisa ukuthi-ke kuba ne-problem enkulu kakhulu, ngoba abantu labo abale mali zabo abazikhangisele ukuthi bafake imali zabo ukuthi abantu umkhono muthuthuke, kusuka kube nzima ukuthi bazifake imali nxa besithi bayakhangela ukuthi-ke eZimbabwe izinto ezizo ezimqoka yizo-ke esizezingani ziyasilela. Kuphinde kukhangeleke lokuthi lapho esisuka khona, lokho kuthiwa yi-history ngesikhiwa, ungakhangela lapho esisuka khona vele kakuqondanga kuvele sisuka endleleni etshengisa ukuthi besingaziphathanga kuhle ekuphathekeni ukuthi sithuthukise umkhono wethu. So abantu laba abazefaka imali bakhangela indlela kade sisebenza ngayo, ukwenzeka ukuthi indlela nale esisebenze ngayo esivela khona kambe ingaba le mpumela entsha kumbe impumela eqondileyo yini nxa sisiya phambili.
Siyabongaangakhangela
khonokho bese kusuka nzima ukuthi khona bese bebuya bezefaka imali zabo. Yikho sibona izinto zinale.
Ebhebhe baba, ebhebhe, sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa. So that's Mr. Pepe. He's saying there are certain drivers of the economy that are not right. So he's talking about cement and he's talking about fuel. He says minus these two items, the economy is dead. So there is a critical shortage of fuel in certain towns and cities. And so he says if there's no fuel and there's no cement, there's no country that can function.
These shortages come at a very critical time, a critical point, when the government says it's trying to, you know,
and that Zimbabwe is open for business.
Yeah, they are trying to stimulate the economy. Mm-hmm. But like you say, with shortages of such important material, it's going to be a very, very a difficult path indeed.
Tall order, really.
Yeah.
So what is Mr. Gombe saying about some of these things?
Mr. Gombe, Muripo.
Yeah, wangu ndiripo.
Yeah. Musati ma pindura zvambotoro na vamwe apa. Ndoda kukubvunzai, muri kupi iko zvinezvi?
Izvo zvizvi ndiri kunyanga. Ndiri kunyanga, kunyanga town.
Right. Ndakambonzwa mazuva mashomanana pfuura ya. kuti kwakusina nyotso gadzikana zvakanaka kuna vamwe vakadisapia mwana wechikoro chinyi chinyi chii chiri kumboitika ikoko
mashoko mwana akadisapia aina hana akusvika nemunzeve dzedu asi chandingangotaure ndechekuti pari zvino the economic situation ndo iri kungobata vanhu vazhinji vekuno kunzvimbo yekuno kumanikaland and panyaya yethe economic situation zvinhu zvakangomera vanhu vazhinji kuno
sezati
vazhinji vaakutosarudza zvekutoyambuka kuenda mhiri kumozambique kunotsvaga mabasic commodities akaita sana cooking oil fuel soap nezvimwe zvakadaro kuti vaone zvekuseenzesa because muno mumaprices acho akwira zvisingabviri
Saka kana vaenda kuMozambique vanongonotora zvavo here kana kuti vari kuita zvokutengesa izvo zvatinoona zvichitwa navamwe vanoenda kuBotswana nekuSouth Africa vachinotenga zvinhu vachiuya nazvo
Ya, vazhinji vamwe vanotora uya voita zvebutter trade because normally kunoitwa zvegold panning saka ni vazhinji vanongonotenga cooking oil nemafuta edzimotikari vouyawo votengesawo kune vanhu vanenge vachiita zvegold panning sometimes vozoita butter trade nevanhu ivavo asi vazhinji vari kungonotenga zvinhu izvi kuti vaone zvekuseenzesa mudzimba dzavo because just imagine 2 liters yecooking oil iri kuita $6 musupermarket and musupermarket macho muri kunzi unongobvumirwa kutenga mabhodhoro matatu chete pamunhu sakani kuMozambique munhu akaenda kuMozambique anokwanisa kutenga that 2 liters yecooking oil ne $2 US which is a bit cheaper kana kuti $3 bond kutaone yekuseenzesa zvake
musaenda chichataura nemi zvekare murambe muri papa tinodzoka muri
zvakanaka
yes
so we've got another caller here that is Mr. Isaac Mpofu baba Mpofu kunjani
yabhela dubo njani
sipile kakhulu Mpofu saza kutola namhlanje
yazi wena wachayi angazi
into zabantu yeah so ke kulento ziningi lapha esikhuluma ngazo ngamafutshane sibili kutsho ukuthi ukubona njani khonoku kwakhulunywa ngumnanga kwesithi kumele kwesulwe izitshezo zenoto njalo balungisa udaba lokudutshulwa kwabantu kuzobuya ke amafutha ezimota lesamende kuyasilela eZimbabwe so sikunika exactly 1.5 minutes ukuthi uphonge ukukhuluma khona ye khuluma ba
okay Dube ngicela ukuya kupoint njengobani usitsho
ye
okwakuqala Dube mina ngizoba mehluko labanye abantu mina umuntu uyalindwa Dube okwesikhathana we have why into njalo ilizwe lelanga Dube lilinya ze 37 years so umnanga kwangeke ethi engene iviki sibe sesicabanga ukuthi yonke into izabe si right
so
i-point yami esibili uyabona mina bengithi mhlambe lamadoda AMDC othamisa bazofana nalapha i-EFF yazi i-EFF yahlala uzuma intangeni bengu-6 or 25 e-parliament nami bengithi bazohlakanipha ukuthi lo mdala nomenza ubutsotsi wathatha ukhetho nobana betulyezeulithethe ngobutsotsi bengithi bazohlala phezu kwakhe epalamente angithili izithembiso zakhe lezo zikhuluma everyday azenze
hayi uyitshayele sibiliay okokugcina susalelwe yi-10 seconds
manje ma abantu siloke bephikisana naye ilizwe lisiwa belokhu beyenza lokhu bethi kuyilokhu kumbe lokhu akunye ukuhambi kodwa yena umdala mina bengicela Dube nami ngicela simpheni i-24 months eyami imicabango asimpheni 24 months ngemva kwe-24 months sibe sesiqala ukuthi manje mdala wathembisa wathi wena ubuya ngabantu abazotshala izimali baphi uthembisile uthe wena ipetroli angekuhluphe nansiyahluphe uthembisile ukuthi wena uzoletha osomabhizinisi bakuphi uyayibona into enjengale manje ngasimjaha njengamanje kabe kufana lokuthi ungani thina siyazisola singabantu bezimbabwe kwamanye amazwe ukuthi ayikho into esingayenza
Mpofu baba ujayisibili kwazwela sibongele kakhulu
Dam nyabonga tube nyabonga Monday Friday ndoda ngicela umthinta.
Yes, zakuthinta baba kunjalo.
Please.
Yes. Yes, so that is Mr. Isaac Mpofu. He says give Mr. Mnangagwa 24 months and start saying after those 24 months, what have you done? You know, promise to bring some business people here. Where are they? Not now. He says now it's like pressurizing him not to do a lot. Oh, but he says for the opposition, opposition should actually be very active in parliament, like the EFF in South Africa.
Mm.
Pressurize the government until they deliver. He says do what the EFF did in South Africa to Zuma. You know, yes. He says, yeah, it works.
Yeah.
So I think we've got a caller. Eh?
Yes. Muripo erepa runare.
Tiripo makadi ko baba wande.
Diva moya makadi ni anyi mufundis.
Ah, tiripo for a long time, man.
Long time.
I would have to phone.
Mm.
Asi kugadzirwa kwazvo zvinoda moyo umwe chete nokubatana ndokuti zvigure kufamba nokuti pari zvino pakamira manyama mira neuronga kuti panda zvakanyanya kuti nyika yedu igone kuva nokusimudzirwa nokuti pairi paya pari kurema president vakanga vari kwamurukoko vauya kumusangano vachirazva vakataurawo munhu anenge auya aida kuzama kuti vagone kuzama kubata apo naapo asi kududzira kuti zvizvizvo kana pasina kubatana kumunyika ndioni zvichienda mberi nekuti hazvibatsiri chinhu kuti ugone kufamba undotaura zvimiro zviri munyika mako zvekusina kuwirirana kududzira kuti zvinhu zvichanetsa mukati menyika yekwedu saka zvoda kuti nyika igone kuti iende mberi isumuke pairi papo panotoda kuti pabatwa nezvakasimba nekuti zvakawanda zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe hatingazvipedzi kusawirirana nekusaona kwakafanana nevamwe saka panotoda nyasha dzamwari kunyanyanya kuti zvigurudze zvakanaka nokuti kana pasina kudero angava makore mazhinji kuti pangasumuka ndizvoo pangawanikwa zvimwe zvishomo zviri zvitatu but zvizhinji zvacho handioni zvinhu zvichienda mberi ndinongoona kuchema chete
saka gwara ramunofunga kuti rinofanira kutorwa nehurumende nderipi kana makatarisa zvinhu zviri kunetsa iko zvino zvatanzwa kuti mafuta emotikari nyangwe samende chaiyo iri kushayika chamunofunga kuti hurumende iite nokukurumidza kuti zvinhu zvitwasanuke ndechipi vamoyo
ndinotenda nhau iripo ndeyekuti zvinhu zvakafana zvamukutsanangudza izvozvo takambozoona 2008 kwakuti matambudziko mazhinji achatodzoka mukati megura 2008 nhamo ichatowanda zvinhu zvakawanda zvichashaikwa mukati menyika yedu zvinhu zvinonetsa izvozvo asi kuti hurumende kuti ndione kuti igone kuti isimudziri nyika chokutanga ngaigone kubatana nokuwirirana nokuti chinhu chakonzesa izvozvo zvinhu zvakabvira pamatangiro ekuvhotwa nezvakabuda nemusarudzo nokuti hazvina kuva nokumira zvakanaka kuvamwe saka zvakafanana izvozvo kazvina kugadziriswa nokuwirirana ivo pachavafa kuti vagare pasi vagone kutaurirana nhau dzavo kuti bhozi hazvigone kuti nyika igone kuenda mberi vamwe vasingafari vamwe vachizvitire mayunivhesiti angagone kuuya mukati menyika ka nokuti vamwe vamwe vari kuti izvozvizvi varume ava mapindi avakaita vakapinda zvisina kumira zvakanaka sososo saka matambudziko mukati menyika yedu kuti nyika inake kunge vabata vagona kutaurirana kuti vagone kuwirirana because avari kuti hativagamuchi sapurezidendi avari kuti vachamisawo ndo vakawina kududza ndo zvimwe izvozvo zvinotokonzera kuti nyika igone kusaenda mberi izvozvo saka pafari pagone kuti vanhu vagare pasi vataurirane ipapo kana vakagona kuprofita nhau iyoyo kuti wakagona wakawina ndiani ndo ichaita kuti nyika inake asi kana pakasadero vakangoti hasu tisu tiripo but nzara ichagara ipo handipo kuona izvozvo korera zvaiita iri kuparadza vanhu especially nevana vadiki vasina mhosva yavakaparara havana chavanoziva vari kuparara kududza kuti inhamo hombe iyoyo nhasi uno mafuta kunzi munhu atenge bhodhoro rimwe chete zvio hamusina kuzvipatara kuna mushonga kududza kuti zvinhu zvakawanda yanguva mhezi muviri wose munhu achagona kufamba saka mukati menyika yedu munongoda shoko rokuti kana vakagona kubatana chete vakagona kuti vawirirane kutaurirana pachavo ivo vachamisa vamunangagwa ataurirane kuti vagone kubudisa kuti chokwadi ndeupi akagota ende because sometimes azvibatsirisi kuti vanhu vagarirepo kuti ndindakauina but vamwe vachema ngavagone kuti vawirirane kuti vamwe vataurirane tizva kuti vanhu vakawanda vasoda kuti
aiwa ndo zvatanga tichida kuti mutibatsire nazvo mashoko enyu amataura makuru chose tinotenda chaizvo vamoyo
awa tinotenda mwari kudenga ave nemi muve nemasikati akanaka isuri gaitirare titi mhuri yezimbabwe makadiko mese vakatirira matimana mweya musina wamwari kubatsire amuri koko aloya
mazvita chaizvo Mr. Moyo is encouraging for unity that Chamisa and Mnangagwa must sit down and talk and straighten out this issue of legitimacy because it's attracting attention in the wrong direction because what is needed at this time is unity. To stimulate, you know, the country back to normal, but it can't be done unless these two people get together and agree.
Mm-hmm.
Yes, that's his point.
And if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about various issues in Zimbabwe. So now we apologize that we're not live streaming this show on our Facebook pages. But you can get hold of us, you know, on our on the internet. At www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And for those people that are not getting us on radio, I know that at times people tend to be switching from radio to Facebook and all those kind of things. So you can get us on radio on 909 meter wave frequency, on 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave. Kulabo ke abangenilisa ukusibamba ku Facebook lendaweni lezo esijeneyo elijalo ukusibona kizo. Hambani ke ku website ku www.voandebele.com kumbe ku www.voashona.com kumbe njalo ku voazimbabwe.com. Zasizwa mnandi konapo ke ngirani sibone. So wanda batshela abantu ukuthi asikho ku Facebook. Kunjalo futhi. You can tell them that we are not on Facebook. So, but they can actually access us on some of these platforms that we have.
Pane changuita sokuti netsezo shomanana tisi kubatika pa Facebook page dzedu dze VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Atipo pa ma channel ipapo zviri kugadziriswa tichakutaurirai kuti zviri kufamba sei. Asi pari zvino munogona kutibata pa 909 medium wave frequency nepa 4930 6080 nepa 15460 kilohertz pa shortwave. Saka tinoda kungoti muzive henyu kuti zviri kunetsa zviri kuno hazvisiri kwamuri ikoko asi tichakuzivisai nokufamba kunoita nguva.
Yes, lo baba lapho seqongani ke uBhekisipho. Bhekisipho kunjani wethu?
Ilewa unjani?
Ngiyaphila Bhekisipho. Abantu phela isibongo sebasikhohlwa kudala wagcina ukubuya. Mahlangu akutsho phela ukuthi eZimbabwe kwenzakala into eziningi. Uphika udopa kuphi lapho ngakhuluma ngakho?
Mina kahle kahle into engiyibonayo ukuthi when it comes esigabeni kaChamisa, yabona uChamisa bayamfuna but basuke bona bakhulume sengathi bazitshaya isifuba ngathi ngabantu abangamfuni. And bebona usizo lwakhe ukuthi lo muntu masingamthatha simfake la sizwane into eningi umhlaba uza kuyibhekile. Ukuthi silungisa ukuthi uyaphambili nokuzwana elizweni. Elizweni sifuna ukuthi kube lokuthula, kube lokubambana. IZimbabwe iphumelele iye phambili, abantu baseZimbabwe bathole imisebenzi. Konke lemkhuhlane le edalwe nje ubuchapho obudlapha nje. Lokuthi nxa uyipolitician ungacabanga ukuthi maybe okucabangayo wena abanye abantu abakucabangi. Ngoba uma uzobuloku ukukhuluma into engeke ize ilunge kusasa kudala amatoyitoyi konke lokhu. Kudala umsindo elizweni. Always try ukuthi ukhulume iqiniso ebantwini. Ma into ingekho yayikho, ma ikhona ilunga iyalunga abantu bayibona.
Awubona ke insizwe yakwethu. Nxa sesikhangela ke futhi okunye okwenzakala eZimbabwe, kuthiwa phela kusela amafutha kwezinye indawo, amafutha emota. Ikuhamba njani?
Yikho ubudedengu bona lobo ukuthi khona
isikhathi sesekhona uyini ungafaka ngayi order ukuthi amafutha abe khona o utshela ilizwe ukuthi hey kule nkinga lapha amafutha awekho kodwa ngengezwe inyuzi ezidlule omunye ubaba wayekhuluma ukuthi amafutha kudala kwafaka yi order but namanje still inkinga isise khona ukhulumelani into engekho ukhuluma ikhona awulacala awulacala mawukhuluma iqiniso.
Yeah, so it 2 minutes, yeah. 2 minutes zakho sezibhela susale ready 10 seconds phosele ukugcina khona.
Kahle kahle mina ngithi abantu ababambane uchamiseka abambane bazi ukuthi bakhulumisana kanjani bangathi bona mabefuna uchamisa bangathi bakhuluma ukuthi bayamgxeka kodwa bona bemfuna ilizwe liqhubekele phambili kube lensala kahle ilizwe leyo liright.
So kumele bemcele into ezinjalo
bamcele ukuthi endoda akuze lapha sikhulume sizwane sibambaneni silungise udaba lwezo okunye lokho kuzokuya emva sokubona okwamanje esiconcentrating ngelizwe leliphuliye phambili abantu besizweni
emahlangu baba ungadinwa kusasa.
Okay,
so that is Mr. Pekisipo Mahlangu. You are saying that the ruling ZANU-PF party should actually talk to Mr. Chamisa and actually map the way forward, like what the other caller said. So he says the problem is that ZANU-PF wants to behave as if Chamisa is a guy that you can just bully around. But he says if you don't get him on board, nothing will work in Zimbabwe. So he says even people in ZANU-PF know that. So they should actually look for him, talk to him, so that things can come right. He says because Zimbabweans want unity, peace, and development, and not cholera.
Right,
that's how
important. Right. So we seem to have walked this this road before with the late Morgan Tsvangirai and Robert Mugabe. So what the people experienced during that period when these two leaders were more or less trying to work together, I think they saw the fruits of that kind
the
of
genuine,
yes.
You know, that's what you're talking
so
about,
they'd rather have Chamisa and Mnangagwa, you know, come to some sort of agreement and actually contribute towards working together. Hopefully, something will come out of it, more or less like what happened last time around.
Yes. Yeah. So I think we've put another caller. Sloba Mbongeni. Ekungani bawambongeni kunjani?
Hey, siyaphila baba njani?
Siyaphila kakhulu. Isibongo ngosithole, he?
Yeah, ngosithole.
Sithole, akutsho ukuthi okwenzakala eZimbabwe wena ukubona njani?
Ah, lokho okwenzakala eZimbabwe lokho yikuthi inkinga yakhona eZimbabwe siyake sisuke nje sesingathi abantu bangabantwana bona bangabantu abadala. Lalo kungabantu abafundileyo kakhulu. Inkinga leyo kube yinkinga esayiqeda kudala. But abantu bezimbabwe mina bangehlula ukuthi kanti bona bafuna ukudubeka kuze kube njani ngoba kwabeka ukhetho manje akunamuntu ezimbabwe ungahluphekiwe kodwa kwaba yinkinga sesimangala sesithola ukuthi iZANU-PF ithola ama-members of parliament ayi-145 lokho kuyinto emangaza kakhulu. I think nomhlaba wonke kuyawumangaza kakhulu phezu kwabantu bezimbabwe behlupheka kangaka namhlanje bayakhala lokhu sikhala ngento eyi-1 ukuhlupheka kwabantu phela leyo nto leyo yinto esizidingela yona lokho akula petrol akunani akunakudla kunekhorela akunamanzi akunani lokho yinto esizidingela yona so kuyinto ebuhlungu ukuthi sijika futhi sikhali thina siyazimaza wena ugamula ihloko uceda lapho zigamula uyawo usuke lapho ukhale futhi yiyo le nto leyo eyenzakalayo ngoba manje amavota abefakiwe abantu bazivotelele umnangagwa nanku akulanto ayiyenzayo so leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu leyo kokuthi yini leyo sisuka namhlanje sibheke phambili yini into ezenzeka ngoba iZANU-PF siyazi for 37 years akulanto vele ekubambekayo okwenzakalayo mina vele njengami ngiyazi ukuthi akulalutho luzenzeka into vele engayikhuluma kudala akulalutho esilibhekelele kumnangagwa njalo kuphela ngibuhlungu kulaba abantu abavotele iZANU besithi bona kuzaba no-change umnangagwa for 37 years ebusa but kungela tshintsho akuyananto abayenzayo nanku manje nguyolokhu ephethe kuzoyenzakalani kanti vele kukudala isebenza iZANU kudala isebenza kudala yehluleka kudala akulanto futhi ezoyitshintsha iZANU-PF iZANU-PF yahluleka ngo-2000 ihluleka vele umbuso wamphika kudala iZANU-PF yaphikwa kudala ngumbuso weZimbabwe so akulalutho vele silubhekelele sibhekelele ukuhlupheka futhi until 2023 kungananto ezenzeka mina vele angibhekelela ngalutho kulaphaya
ukuhlupheka nje kuphela. Awubonike esithole baba sibonge kakhulu ungadinwa kusasa ube lempela fike enhle kakhulu hey.
Yabonga baba.
Yeah, that is Mr. Stole, Mbongani Stole. He's saying, he's raising a lot of issues, some of them very, very interesting. He's saying that, you know, it's surprising how ZANU-PF won in the first place. And then he says, normally you reap where you sow. So in this case, there's no fuel in certain cities, and there's a crippling shortage of cement. So that's how people are reaping now.
Yes,
he says
yes.
He did not expect anything from ZANU-PF in any way. He says, so now this is a self-inflicted wound by Zimbabweans. So he says, you voted, so why are you crying now? And he says, ZANU-PF was not going to deliver in the first place. And Mr. Mnangagwa's government, I think he's repeating this for the third time. He says, Mnangagwa's government will come out with nothing out of this kind of thing. So maybe we are trying to get some of these ZANU-PF guys to come in and say a word or two, you know, about what is happening in Zimbabwe.
Yeah.
So we've been trying them, but the numbers are not getting through. So maybe let's go to Mr. Gombe and maybe ask him one or two questions, then it goes.
Vagombe, muripo here?
Ndiripo zvangu.
Eh, saka munoti chiko nenyaya iri kunetsa iyi? Imimi kana makatarisa, muri kunzwa vamwe vachiti dene vamunangagwa navachamisa vagara pasi vataurirana. Munotenderana nazvo here izvozvo?
Ya, ini ndinoona chinhu chakanaka kuti vamunangagwa vagari pasi navachamisa votaurirana. But hazvifaniri kunge zvine maconditions zvekuti no vamunangagwa kuti vataurirana vachamisa vanofanira kutanga vabvuma kuti vamunangagwa ndiwo munhu akahwina sarudzo dzemusi wa 30 July zvisina kupikiswa. Ini handifungi kuti zvakanaka izvozvo. Ini ndinofunga kuti vamunangagwa for the good of the country kuti zvinhu zviite zvakanaka vanofanira kutaurirana navachamisa, because vachamisa ndiwo mutungamiri weMBC Alliance and tinoona kuti ndiwo vane mamembers of parliament akawanda opposition muhurumende pari zvino. Saka ndaifunga kuti zvakanaka chaizvo for the good of the country kuti vataurirane pasina macondition. Apa kutaurirana nenyaya yekuti tingaite sei kuti tisimudzire nyika yedu, tingaite sei kuti ikonomi iite zvakanaka, tingaite sei zvakare kuti masanctions akaisirwa Zimbabwe abviswe. Ndo zvinhu zvavanofanira kunge vachitaurirana izvozvo. Zvikurukuru ini maonero angu, zvikurukuru zvinofanira kunyanya kutaurwa nezvazvo inyaya yekuti vamunangagwa number one ngavabude pachena vataure kuti inini saED Mnangagwa I was involved panyaya yegukura hundi neurombo nevanhu vakafa kupagukura hundi. That's number one. Number two, vamunangagwa vanofanira kutaura zvakare kuti kutaurwa kwaita idzamara ndinokushora zvikuru. Saka ini saED Mnangagwa zvandava muhurumende ndichaita kuti painvestigatwe zvakasimba kuti itai dzamara akaenda kupi. Then number three, vamunangagwa vanofanira kutaura zvakare maringe nenyaya yekupfurwa kwevanhu nemasoja kuti vanhu vakapfuura vanhu vari innocent muHarare musi wa 1 August one iwo taita make sure kuti wasungwa and taita make sure kuti commission of inquiry iyoyi taibatanidza zvakare kuburikidza necommission yagaya irimo yeNPRC kuti pange paine kutsvagiridzwa kuti zvakaitika chii chaicho chaizvo zvakaitika zvinhu zvifambe zvakanaka. Vakataurirana ndinoona kunge tinogona kurarama zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Ya, Vagombe, muchitaura pamusoro pevanhu vakafurwa vakafava pakapera masarudzo. Ko handiti mutungamiri wenyika vakaumba komisheni yekuti iongorore nyaya iyi? Haisiri nhanho yakanaka here iyoyo yavakaita?
Vakaumba zvavo komisheni, but tiri kuti vanozoumbira iko komisheni ipo pagara paine makomisheni ari mubumbiro idzva remutemo yeNPRC, National Peace and Reconciliation Commission. Ndo vanofanira kupuhwa basa iroro. Then NPRC yoseta inonzi ad hoc committee, a temporary committee inoongorora nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August. Ndokufunga kwangu, ini handifungi kuti zvanga zvakanaka kuna vamunangagwa kuti vabuditse mazimari ekuhaya vanhu kubva kunze kwenyika ekutora vanhu kuti vange vachiinvestigata zvakaitika musi wa 1 July. Ko iyo NPRC yayo vari kudii kuicapacitata nemari kuti ikwanise kunge ndiyo ichiita basa irori?
Haiwa, mazvita chaizvo, mazvita chaizvo. Tichadzoka kwamuri kokupesa asi muchidimbu.
But we've got a caller. Can I take a caller first? Slow baba Mutembo lapha ecingweni, then siyabuya kubaba Gomba. Lothi sike sikhuluma lo baba umthembo osecingweni lapha. Baba Mthembo ukhona ecingweni?
Ngikhona baba njalo.
Siyaphila kakhulu. Yey, nazi indaba lapha siyazikhithiza. Lamhlanje sinenge. So ungathini khona
baba? Indaba ziyachithi.
Yey.
Indaba ziyachitheka umthembo siyazizwa kodwa ke inkinga kuphela ukuthi uhulumende lo ebese silaye. Iqiniso vele kalikho.
Aha.
Hayi, akula qiniso. Into enje yonke, yazi ukuthi for 37 years, abantu ke bethwele nzima uhulumende oyi-1. Lanxa umdala oyingenele kule engu-president, but akula tshintsho vele sizalubona abantu abeZimbabwe. Saqhubeka vele lokhu kusiba nzima kusiya phambili.
Kwehlulani Mthembo.
Into esingelayo vele eGalapana ibukhokheli.
Ah.
Ubukhokheli vele kabukho. Ngale ubukhokheli obukhona kabula qiniso, kabula buqodo. Sabe kukhanya ukukhuluma nje ngokuthi khona ama-corruption, yekula lokhu nalokhu kusasa siyenza. So inhlelo, but zonke lezi zinto zezikhulunywayo, yinto zingavele zafezwa, zaba-right. Ngoba bonke abantu bona abasike bakhuluma nge-corruption, yibo the most futhi bantu abona abavela nge-corruption. So uzazibopha njani nomunye umuntu obhizi nge-corruption?
So kodwa kulungiswa njani? Kulungiswa njani khonokho Mthembo izinto kwezimbabwe lapho?
Hayi, ukulunga kwakhona kufuneka vele ukuthi ngabe kade kulo hulumende sibili ole siqiniseko. Lo 37 years wehlulekile madoda. Ukhuluma iqiniso sibili? Hayi, akula lutho lapha. 37 years? Hayi, akula lutho. Isolution kuphela ukuthi kutshintshe uhulumende ame kube lo hulumende ole qiniso labantu. It is maphisa vokuyela endaweni yazo. Kuzo ngakale kade seZimbabwe kade akula fuel, akula into ezikhona, into ziyakhwela, ibhondi labo nothi kade lizama ukuthi lingasa leli, ukulingasa US dollar, lalo lifila lisancedo. Okwenzi vele into zangona kazilancedo. Ngazi abantu ababhala le emasekondari. Uzothola somethi wena mzali womntwana obhadaleleyo mali yokuthi umntwana obhadala, umntwana uzoyabhadala umntwana ama-subject. Lapho kuyathathwa khona amaphepha ukuthi ahambe oyobhadala leyo mali. Ayithathelwa nawo maphepha ukuze azobhala, waphinde wabhadala futhi wabisele. Instead kodwa umsebenzi kahulumende. What is that?
Kulobuzima Mthembo.
Kulobuzima obukhulu kakhulu.
Ah, uboni ke Mthembo, sibongele kakhulu Mthembo Sithembayo. Wathi nalokusasa baba.
Hayi, sasoze ke sidile kodwa vathi iqiniso sibili elikhona madoda. Nga singatholanga abakhokheleli abaqotho sibili ngeZimbabwe. Hayi, sitshange eceleni.
Ye, siyawuzwa kakhulu baba, ungathina lokusasa sibili nje
ukuthi kwa. Bathi la madoda ngiyaweza la minyawa supporter sibili ukuthi hayi into ezimbabwe ukuthi ilungiswe, kufuna abantu abaqotho. Kufuna abantu abathembekileyo. Abazahamba sibili ngendlela bezazi izifiso zabantu, abantu bafunani okubahlupha kwini bese besima ngiqiniso. Hayi lokho esikubona lokho 37 years. Usona 37 years. Uba sufuthi yona zabuzolungisa. Akula nto yalo.
Siyabonga kakhulu ke Mthembu.
Kubonge mina baba.
Okay,
we lasikhotha kusasa ehlelweni lesingenisela.
Yeah, ubele impela vikendle. So that is Mr. Mthembo on the line is in Botswana. So you are saying that you know this government is not truthful at all. So we need there's need for a government that is truthful, for a government that is committed to the needs of the people and all those kind of things. He says for 37 years nothing has happened in Zimbabwe that he says he has enjoyed. He says literally there is no servant leader in the country. So you have heard of late Mr. Mnangagwa saying they are servant leaders themselves. So he says no, there's lack of that. And at the same time there's a lot of corruption, and he says this issue of bond notes may be fueling a crisis in the country. He says today the bond note is very high in terms of its so-called value, but tomorrow it will go down and there's so much confusion. So maybe let's go to Kombe.
Yes. Yeah. Earlier on, Kombe had also lamented the, you know, the lack of talk between the two leaders and without condition. But he's also bringing in another issue that if there's going to be unity and acceptance, Mr. Mnangagwa should just admit and apologize over the Kukuraundi issue, and also he should, you know, institute, the search for Itai Dzamara. Those are the two issues that he brought up. And he's saying that there was no need to establish an international commission to investigate what happened on the first after the elections, because there are already some commissions in the country, notably the National Peace and Reconciliation Commission, which he says could have handled this issue without costing the nation a lot of money, since they are also well-versed in the atmosphere, the political atmosphere of the country. So that was what he had told us. Wagombe.
Yes, sir.
Yeah. Muchidimbu, 1 minute. Tibudzewo mashoko enyu kupedzisira pamusoro pezvamunotarisira munyika yeZimbabwe.
Yeah, isi tinotarisira Zimbabwe kuti inge iri nyika yakanaka, nyika ine watungamiriri vanotya Mwari, nyika ine watungamiriri vanoda kuti Zimbabwe ibudirire, iine mainvestors vanouya kuzoinvesta muZimbabwe mune zvakanaka, kwete mbavha dzinouya koshandisa vanhu vemuZimbabwe vachivashandisa zvisakarurama. Tinotarisira Zimbabwe kuti inge iri nyika yakanaka, nyika isina mhirizhonga, nyika yekuti tinoraramawo zvakanaka sesu wagari vemuZimbabwe. Zvakare tinotarisirawo zvakare kuti zvakaitika zvose mumasure umu hazvifaniri kukanganikwa, hazvifaniri kuitwa swept under the carpet. Zvinhu zvose zvakaitika zvinofanira kuburitswa pachena kuburikidza nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission. Wakatadzira umwe anofanira kubuda pachena kuti indii ndakaita zvakati zvakati zvakati, zvobudika zvoongororwa. Ende tinotarisirawo zvakare kuti pande paine inonzi security sector reform munyika yeZimbabwe, mapurisa, majudges, Zimbabwe Electoral Commission neamwe mapazi ehurumende haafaniri kunge aine divi ravakarerekera. Vanhuwo vanofanira kurakidza professionalism kana vachiita basa ravo, kwete kuita basa vakarerekera kune rimwe bato rezvematongerwo enyika. Aya ndo masoko angu ekupedzisira. Ndakamirira sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust. Tinotarisira kuti munyika munge muine runyararo.
Aiwa, mashoko enyu mataura avo anonzwika zvikuru. Chandinoda kubvunza ndechekuti pakuregererana apa munofunga kuti zvingafambiswa sei? Handiti NPRC yanga ichimboita basa iri ichifamba kwakawanda wanda. Vari kuita basa ravo netarisiro yenyu here? Pane zvamunoona zviri kufamba here zvinobva ku National Peace and Reconciliation Commission?
Ya, tingangoti pari zvino vari kuzamawo nepesi pavanogona, asi chiripo ndechekuti tisati taakuziva kuti tinoripota kuna ani. Ini kuno kumanikaland takapuwa vahanzvadzi vanonzi Patience Chiradza kuti tigoripote makesis edu kwavari, but tinotoripota over the phone. Hatizivi kuti tinovawana kupi, hatizivi kuti maofisis avaari kupi. Saka changa chiri chikumbiro kusangano redu kuti dai kuti hurumende yaita capacitate NPRC kuti ive nemaofisis. Maofisis vayo oitwa devolved oyawo kumaprovinces, oyawo kumadistricts, kuti kana paine mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika tikwanise kuenda kunomhangara, tizoti tukaenda paofisi yakati.
Aiwa, tazvinzwa Wagombe. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu ezvara nhasi, tinotenda chaizvo.
So Sirova ke uproud Siwela nguyokugcina lapha ke ehlelweni lethu. Baba Siwela, kunjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila kakhulu. Ye, eZimbabwe kulento ezininga ezihluphayo, akusela fuel kwezinye indawo, isamende lasasitholakali, ikholera, konke lokhu. Akutsho ukuthi wena ukubona njani konke lokhu?
Mina nje ukusuke elijikayo lapho baba, mina into engicabangayo nje ukuthi manje kumele sibhekeni phambili njengeZimbabwe sibe positive. Nama sikhuluma ngezwe lethu sibe positive. Ngiyananzelela lapha into eyenzakalayo emidonsiswane eminingi-ningi. Ezinye inhlupheko zilethwa yikhona lokhu kudosiwa selwana politically. Kube kusiya ngami ngasonke singabantu seZimbabwe, ngoba kulezinye izinto esingeke sizijinje manje siziguqule. Sibhekeni phambili sinjani?
Awubonike.
Sibe positive ngoba ngiyabona ukudonsiswa
isikhathi manje, isikhathi
kakhulu.
Siwela ngemandi siyakufaka ube ngokuqala, mande ngokuqala. Kodwa isikhathi sesiphelile. Siyabonga kakhulu, siyakufaka manje. So thank you Zimbabwe for joining us today on such issues like cholera, you know, fuel shortages and so forth. Signing off is Kip Stube in Washington DC. Have a lovely weekend.
Thank you. And I'm Tanu Lukawande. See you. Good night.